Manzwi ari kuitawo ndeyekuti mumisangano yavapinda nemarepresentatives egovernment nemarepresentatives ecivil society vane zvakawanda zvavanga vachireiza kana kuti zvavanga vachibudisa kuti vange vachitsanangurirwa maererano nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Dzimwe nyaya dzinoenderana nechekuita nenyaya dzakafanana nebumbiro remutemo reZimbabwe risati ranyatsopedzwa kushandwa kwaro kana kuti nge richiitwa mutemo wenyika inoyi. Ndofunga ndoimwe nyaya iri kubuda ipapo. Mamwe makumwawo ari kuti vange vachibvunza mubvunzo maererano nenyaya dzekodzero dzevanhu zvichienderana nenyaya dzakafanana nokushayikwa kwavaitaidza mara vanova munhu anoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu. Ndo mamwe maissues atiri kunzwa iwayo kuti anga achireizwa. Tozivawo kuti hurumende yeZimbabwe iri kuda chaizvo kunge ichikwidzana zvakanaka neAmerica, sekukwidzana kwakanaka kwayaakuita neEurope kana kuti kwayaakuzama kuita neEurope. Saka tinotarisirawo kuti hurumende yeZimbabwe inenge ichizamawo painogona kuti inge ichiita kuti ukama hwayo neAmerica hunge huri hwakagadzikana zvakanaka. Saka ndofunga ndo mamwe maissues anenge achibuda iwayo.
Vachiri mumhanzu rwendo rwechikwata cheveAmerica vari muZimbabwe, izvi zvingatarisirwa kana kuti zvamungataura pamusoro pavo?
Zvakawanda zvinotarisirwa, asika vateereri vanofanira kuziva nokunzvera zvinangwa zveAmerica. Zimbabwe haisiri iyo yakakumbira maAmericans maviri kuti vave kuZimbabwe, asi ivo vakutoona kuti mapolicies avo atingati foreign interest pachirungu yava kutombumbiswa nenyaya yokuti Zimbabwean government yakati isusu hatizofi takaregedza kuti tive in charge namaresources edu. Nometa zvataurwa nesuperpower sezvakaita America izvozvo kana ani nani zvake, asi nenyaya yekuti maAmericans vanoziva kuti muZimbabwe tinawo maresources anoita kuti maAmericansvo vaite upenyu hwavo, isiwo tichiitawo upenyu hwedu. Saka zviri kwaari maAmericans kufuka kana kuwarira jira iri. Zvimwe zvataurwa hazvo navamangongera kuti human rights nezvimwe zvakadero, hapana munhu asingazivi violation of human rights yamaAmericans all over the world. They are imposing their will on small countries, on big countries zvakaita vana Russia and so forth.
Vamangongera
paita kanenge kakumkriza makesizi ekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvichienderanawo nenyaya yekutiwo Zimbabwe kana ichinge yakupinda munyaya dzesarudzo tinoziva tine mabai elections ari kuitika, mamwe akatoitika, mamwe ari kuitika musi wa10 June. Tinowanzoona isisu makesizi ekutyorwa kwekodzero dzevanhu achiwedzera, ende ndo zvatinenge tiri kuona ipapapa. Tichizotarisawo futi nyaya dzimwe dzinenge dziri serious dzakasanganisira dzekusokufanana nokutorwa kwavaitaidza mara nekushayika kwavaita. Toziva kuti vekuAmerica, vekuEurope nevamwe vari kuramba vachibvunza mubvunzo. Nesuwo maZimbabweans tiri muno tiri kubvunza ko itaidza mari ari piko, ngaadzoswe kana kuti hurumende yeZimbabwe ngairatidze kuti zve shuwa shuwa iri kumutsvaga zvine masimba. Izvozvo hazvisati zvanyatsooneka. Saka izvozvo izvo ndo zvimwe zvandofungidzira kuti vanenge vachizosimudza pavanenge vachiita hurukuro nehurumende yeZimbabwe nevamwewo vari muZimbabwe vanosanganisira masangano akazvimiririra.
Vachiri mumhanzu panyaya yekodzero dzevanhu.
Kungotaura hako zve kunoita hako vamangongera, handifungi kuti kana munhu ari serious chaizvo chaizvo kuti achida kuita business ungatombofunga nenyaya dzakaita saizvo. Today hapana munhu asingazivi kuti South Africa is regarded in the Western world as one of the performing countries or economy. Kuna vanhu vanourawa on daily basis, kune vanhu vanogara nefuti namapanga maokapi, but all these American companies, they are there. Saka iyoyo it's not even an excuse yatingatomboti maAmericans they can lecture us on nenyaya yamahuman rights. Saka haisiri nyaya yatingatombotaura nezvamahuman rights. Anyway, ndokutaura kwandaita zviri kwavari kuda kuuyai muZimbabwe kana kuregedza. Vakaregedza, amwe macountries ari kuuya.